vachitaura nevatori venhau muHarare nezuro sachigaro wemadzimai aya amai Clarice Ngoma vakati vamunangagwa vanotaura zvavasingaiti.
Tichingotedzera matauriro apresident vedu vakati vanoti zvoni hanzi kutaura kwemunhu kutaura kwamwari. Saka tiutotiwo semadzimai ekuhwange mwari vataura kuhwange for 95 days. Saka vari kuti chiinazvo nekuti pese paingotaura izvozvo vainzi munhu angangotaura vaipindura nekuti hanzi ndizvo kuda kwamwari. Saka zvedu zvatakuita isusu kuhwange hakusi kuda kwamwari iwo.
Amai Ngoma vakati vanhu vakawanda vava kunhonga svosve nemuromo kuhwange uye vava kutadza kuchengeta mhuri dzavo.
Vana vedu havasi kuenda kuchikoro nekuti tiri kushaya kutengawo zvinhu zvinodiwa kuchikoro. Nyange kuchinzi mwana adziuri kuchikoro pamusana peschool fees, asi kune zvinhu zvinodiwawo semauniforms, maschool shoes, totadzawo kutotenga nekukutoisa chikafu zvacho patebho mwana kuti adye, tiri kutotadzawo kutozviita zvekuti vana vedu vakugumisira sevana vasikana. Zvinotoafekta vana vasikana zvikurusa nekuti vana vasikana vanogumisa vakuitenda pabonde vari vadiki vachingonyeperwawo kuti vangowanawo tumari tudikidiki kuti vagone kutotenga tunhu tudiki chokuti vadye.
Amai Ngoma vakatiwo nekuda kweurombo munharaunda yavo vana vavo vava kuroorwa vachiri vadiki senzira yekutsvaga cheuviri.
Tiri kutowanikawo kuti vana vedu takumboregera vana vedu vachiroorwa vari vadiki. Tinenge tisina choice, unongochingoona kuti pamba pakaoma mwana hauna chaugona kurumuitira. Kune manids anenge anawo mwana chino anenge akatarisa kwauri semubereki, asi unongogumiswa ngoregera mwana chinowani wako. We don't even report those abuses awo kuti zvoni kune munhu aroora mwana angu ari mudiki nekuti zvondozvati nini hapana chana ndichikwanisa kutomuitira.
Mutauriri weHwange Women on Demo amai Tovekile Shoko vakati vari kuda kuti kambani yeHwange ipe varume vavo mari yemakore mashanu apera kuti vawane raramo.
Madimanzi edu ari pekuti tiri kuda varume vedu vabhadharwe mari dzavo dzavari kuowiwa nekambani for makore mashanu. And recently zvandiri kutaura izvozvo zvina havasi kutombobhadharwa, vari kungopiwa macredits which is 200. Unowana kuti ipapo kambani iri kutoowa munhu mari inosvika 70,000, mukati me70,000 ari kungopiwa 200 pamwedzi. Isiri mari iri kutombokwana kuti tigone kuchengeta mhuri dzedu.
Amai Shoko vakati hapana musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pakusateerera zvichemo zvevanhu.
Hurumende yavamunangagwa neyavamugabe ndiri kuona ichifanana nekuti hapana rubatsiro rwatawana, zvakangofanana. Zviri kungoita zvaingoitika pane hurumende yavamugabe nezviri kungoitika pane hurumende yavamunangagwa zviri kungofanana nekuti hapana rubatsiro rwatati tawana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaMichael Kandukutu vanoti hurumende itsva ina hanya nevashandi nemhuri dzavo.
Isu tiri kuti kuhurumende yamunangagwa vabudisa pachena kuti havanei neupenyu hwevashandi uye havanei neupenyu hwemhuri dzevashandi. Saka isu tiri kuti kuvashandi vazvionerewo zvaitika izvi. Mazuva 95 matiratidzira nhume dzavo dzese dzavatumira. Tingati vatumira vanhu vaviri so far. Vakatumira minista vaOgwe Ngofu, ndobva vatumira mai Kagonye, minister of labor. Dzese nhume dzadzina dzadzakwanisa kuunza kumhuri dzevashandi vari kutambura nevashandi vacho. Saka tikuti dai zvanga zvagona hurumende yaita mufungo mutsva panyaya yezvevashandi. Tinozviziva kuti hurumende ndo shareholder mukuru muHwange Colliery Company.
Kambani yeHwange Colliery inonzi ine mari dzevashandi dzinosvika kumamiriyoni makumi manomwe madhora. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vekambani yeHwange Colliery kuti tinzwe divi ravo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye kuti tinzwe pamire hurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.